Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo mbudzi 19 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Central Committee ZANU-PF inodzinga Robert Mugabe semutungamiri webato iri. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vanoti kunyanga hazvo bato reZANU-PF radzinga mutungamiri waro uye vari mutungamiri wenyika Robert Mugabe kubva mubato, bumbiro remitemo rinovabvumidza kuti varambe vari mutungamiri wenyika kusvika vasiya basa voga kana kuti vapomerwa mhosva nenhengo dzeparamende izvo zvinozoita kuti vasiye basa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Central Committee yebato reZANU-PF yadzinga mutungamiri webato iri Robert Mugabe ikadzosa vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vafanobata chigaro chemutungamiri webato iri. VaMugabe vapiwa kusvika mangwana masikati kuti vange vasiya chigaro chekuva mutungamiri wenyika. Imwe nyanzvi mune zvemutemo uye vari munyori mukuru mubato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vanoti kunyanga hazvo bato reZANU-PF radzinga mutungamiri waro uye vari mutungamiri wenyika Robert Mugabe kubva mubato, bumbiro remitemo rinovabvumidza kuti varambe vari mutungamiri wenyika kusvika vasiya basa voga kana kuti vapomerwa mhosva nenhengo dzeparamende izvo zvinozoita kuti vasiye basa. Asi vaMonzora vanoti mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko kudzingwa kwavaitwa mubato reZANU-PF kunoreva kuti havachina chigaro sezvo vanga vari nhengo yeparamende. VaMonzora vanoti kana vaMugabe vakanga vasiya basa, mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda ndo vanofanirwa kufanobata matomu kana kuti mutongi mukuru wedare redzimhosva kusvika ZANU-PF yapadare reparamende munhu anenge achitsiva vaMugabe. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMonzora pamusoro penyaya iyi.
Musiyano wekudzingwa kwavaMugabe nekudzingwa kwevamwe vese vadzingwa muZANU-PF ndezvekuti mukudzingwa kwaitwa munhu wese kusanganisira vaMupoko zvinoreva kuti vabva vatobuda muparlamendi. Vanokwanisa kubva vatongonyorerwa tsamba kuparlamendi kuti havachakwanisi kupinda muparlamendi. But vaMugabe manje nokuti dipresident ane mutemo watakadzika muconstitution wekuti kana muchitandanisa president munoteedzera zvakati 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 zvakati. President anotandaniswa kunzi abva kubato kwake ndokutanga chechipiri kuti president wenyika. Saka zvazvinoita ndezvokuti vanofanira kurizaina iwo pachavo. Vakaramba kurizaina vanofanira kudzingwa neparlament neyatiri impeachment. Paimpeachment pacho panodiwa kuti pavote mamembers of parliament anovhoti vati impeached anoita 2/3.
Kwaivo vaMugabe havagone here kuparadza dare reparamende risati ravhota?
Ndo zvatakabvisa mubumbiro remutemo. Patakanyora bumbiro remutemo takaziva kuti vaMugabe vane system iyoyo yekuda kudisova parliament. Saka takabvisa masimba iwayo. President anokwanisa chete kubvisa parliament paitika zvinhu zvitatu. Chekutanga, kana parliament ichinge yaramba kupasa budget. Chechipiri, kana parliament yabvuma kuti inoda kudisoviwa. Chechitatu ndiko kunge paitwa vote of no confidence in the government. Then president would dissolve parliament.
Ko mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko tinonzwa kuti vadzingwa zvakare mubato, zvinorevei pamutemo izvo?
Zvinoreva kuti vaMpoko imemba. Saka kuzingirwa unoitwa member of parliament wekuti kwangodzingwa kubato kwako hauchakwanisi kuita vice president. Ndo zvinenge zviripo kusvika 2023. Asi after 2023 vice president aidzingwa mudzingirwe unoitwa president. Asi pari zvino pamutemo uripo nyika muno hamuna vice president. Vamunangagwa havasi vice president, vamupoko havasi siri vice president. Pamutemo wedu ndezvekuti speaker of parliament wamudenda ndivo vanenge va acting president kubvira panenge pa resigna vamugabe. Kana vamudenda vasipo a speaker of parliament anoita acting president ndi chief justice.
Vanga vari munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare neStudio 7. Vanhu vemuBulawayo vanoti nekuda kwezvanga zvichiitika mumazuva apfuura havasi kushamisika nedanho recentral committee yeZANU-PF rekudzinga mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pakuve mutungamiri webato iri. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri webato reMDC variwo mutauriri wemubatanidzwa wemapato ari pasi peMDC Alliance vaWelshman Nube vati vave kutarisira kuti vaMugabe vachitaura kuti vasiya basa sezvo zviri pachena kuti vechiuto vange vachibatsira kutsigira utongi hwavo kwenguva yakareba pamwe nevanhuwo zvavo havachada kuti varambe vari mutungamiri wenyika. Vamwe vati vanotarisira kuti vechiuto vadzorere masimba kuhurumende yevanhu uye kuti veZANU-PF vachaona zvakakosha kuti pave nemubatanidzwa wemapato uchagadzirisa zvinhu munyika kwenguva pfupi kwozobva kwaitwa sarudzo. Pakuti vanoona senyaya yekuti vaEmerson Mnangagwa ndivo vanogona kuve mutungamiri wehurumende kuchitariswa nhoroondo yavo munyaya yeGukura hundi, vamwe vati vanoemba kuti vaMnangagwa nevamwe vavo vachadzidza kuremekedza kuti zvido zvevanhu ndizvo zvinofanirwa kukosheswa. Izvo vatsigirwawo navaipitule Maposa vanove mutauriri webato reZapu avo vati vanotarisira kuti veZANU-PF vatore mukana uripo pari zvino wekuti nyaya yeGukura hundi igadziriswe.
Tinotarisira kuti vaMnangagwa vachatora mukana uyu kuti vavhure yatinoti debate vaone kuti nyaya yeGukura hundi kunyanya inogadziriswa nenguva pfupi pfupi inotevera. Zvakare varangarire kuti pane vanhu vasingafaniri kuti vazotorwa namusiki nyaya isati yagadziriswa, nekuti inozotipunyuka totadza kuibata kana ikasagadziriswa zvakanaka. Zvakare nyaya yemarginalization ngavaitore serious, zvinhu zviriko zviri kuitika vasazvitore senge myth kana kuti zvizongotaura zviriko. Kuti nyaya dzacho dzigadziriswe vanhu vese vazvinze vari vakaenzana pameso enyika nemitemo yayo.
Mumwe wemugari wemuBulawayo uyangozvidoma nezita rekuti Moses ati zviri kuitika munyika pari zvino chinhu change chisingatarisirwi nevakawanda, akati anotarisirawo kuti mushure mezvose vechiuto vachadzokera munzvimbo dzavo dzekushandira vosiya hurumende mumaoko evanhu.
Sevanhu vanga vagara for 37 years takabatwa, hatinofara. We are hoping kuti vachasiya basa sekudzingwa kwaitwa kupati. We are hoping kuti vachangosiya basa kugovernment. But zvakadaro chishuwo chedu kuti dai army and ZANU-PF respect vanhu vadzidza a lesson from what has happened to Mr. Mugabe, kuti vanhu shouldn't be taken for granted.
Mutapi wenhau anoshanda akazvimirira ega Pamena Stuso ati anotarisira kuti vaMugabe semunhu ane mbiri yekuti vanotevedzera zvido zvevanhu vachasiya basa. Asi atiwo vaMugabe vanogona kusimba nenyaya yekuti kupindira kwakaita vechiuto hakuzi pamutemo.
Sezvatinoziva tose vaMugabe vanogara vachiti vari munhu vane maprinciples. Kana vari vanhu vane maprinciples vanofanira kuenda, because vanhu vakabuda mudzimba vakapinda mustreet vachavazhavazhavazhi. Asi ndinoona sekuti vanogona kuramba vachitaura kuti sezvo izvi zvaitwa nemauto vanogona kutaura kuti havana kodzero yekuita izvozvo, saka vanogona kutora dzimwe nzira dzekuenda kumatare kana kuenda kusadhaki kana kuau, nekuti vanenge vachiti izvi zvihasisi pamutemo.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu Muzvare Nozipo Moyo vatiwo chinhu chave kutarisirwa nevakawanda kuti vaMugabe vasiye basa, asi vati kupindira kwakaitwa nevechiuto kunoita kuti vashushikane.
Handina kushamitsika because taona maevents aiitika from today's izvi zvemamyachi zvemabruf vachiditena mudhara kuti zvichaitika, saka hakuna chinhu chinochamisa. Mafungiro angu nawo ndekuti vaMugabe needs kuti asiye chigaro. But problem iripo, presidents kuti ami yapindura, it's very wrong because true kuti in the next 5-10 years, kana ami aisina kufarira munhu ari pachigaro. Every time tichava nemaku aya, saka andifariri kupindura kweami. Izvezvi pama negotiation kana I issue yekuti bana abadi baba Mugabe, vanhu ndivo who are supposed to be pa negotiation table, nyaya ami andifariri.
Munyori webato MDCT wa Douglas Monzora wauza Studio 7 Parunare kuti kana vakasataura kuvanhu kuti vasiya basa munguva pfupi inotevera bato ravo richave pamberi muparamende mukiita inonzi impeachment muchirungu kuti vamugabe vasiye basa. Vati hapana chavanoona chakaipa pakuita izvi, vachiti bato ravo rakatomboda kutora danho rakadaro munguva dzapfuura, asi izvi zvaikundikana nekuda kwekuti mudare veparamende nengo dzebato rezanu PF dzakawanda kudarika vemapato anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vavoti vemuVenezuela vari kuvhota nhasi kuti vasarudze mutungamiri. Shoromai nemabhizimusi vaSebastian Pinera vari kutarisirwa kukunda musarudzo yemutungamiri wenyika, asi havasi kutarisirwa kuwana mavhoti zvikamu 50 kubva muzana, izvo zvinodiwa kuti sarudzo iyi isadzokororwe. Vapinera ava nemakore 56 kuberekwa vanga vachikurudzira kudzikiswa kwemitero pamabhizimusi senzira yekuti upfumi hukure. Vapinera avakaita zvidzidzo paHarvard vakamboita mutungamiri kubva muna 2010 kusvika muna 2014. Ari kukwikwidzana zvakasimba navapinera ndiSenator Alejandro Guila, ava vaimboye mutori wenhau. Mutungamiri wekereke Divine Destiny Network vaAnselmo Magaya vanoti zviri kuitika muzano PF chiratidzo chekutsiva zvakaitwa navamugabe. Bishop Magaya vanoti vamugabe vanofanira kutongwa vaziviswe mhosva dzavakapara, asi vagoregererwa vasina kushungurudzwa pamusaka pezera ravo. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro naBishop Magaya kuti tinzwe maonero avo.
Tinofara chaizvo kuti vamugabe vasapo chatingati chiso kana kuti muchirongo face yekudzvinyirwa kwevanhu nokushungurudzwa kwevanhu pari kubviswa pachigaro. Saka tinopembera isainamatira zvinhu zvakadaro kuti Mwari vamutse hunye nemhepo inofufuta inokonfuza vanhu vari mukempi yokudzvinyirira vanhu. Saka sekubatsa kwazvakamboita vamwe zvabatwawo vamugabe pazara nhasi, asi ndinoda kuchimbidza kutaura kuti kubva kwavamugabe hazvirevi kuti Zimbabwe yanaka.
Kana makatarisa zviri kuitika muzanu PF munofungei?
Isu tii kana tichitarisa zviri kuitika muzanu PF tinongoti Mwari vaburuka mumwaka wokuranga vanhu vavo. Vanhu ava vakashungurudza vanhu veZimbabwe kubva 1983 nokuda kwegukura hondi yakaitika, then kuzofomwa kweNDC vanhu vakawanda vachirobwa nokuurayiwa. Saka zvaakuitika pakati pavo. Saka isu tinotenda Mwari nokuti Mwari vari kushandisa instrument yehuipi kuti ibvise umwe huipi.
Vamugabe vanonzi vane mhosva dzavakapara, mungati baitwe sei?
Vanhu vakapara mhosva muZimbabwe vakawanda zvavo, nevamwe vachiri muzano vari pakapara, nevatovadzinga nhasi vakatoparawo mhosva. Saka isu tiri kuti justice ngaiitike, asiwo inoo zvangu semunhu ndingangoda kuti vamugabe vatarurirwe vataurirwe mhosva dzavakapara. Kana zvichida vongoiswa kumakoti vongoratidzwa kuti vakapara mhosva yakati 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 yakati, voziviswa kuti mutongo wacho dai taida kukutongera zvinhu zvakadaro waitongwa matongero aya. Asi nokuti wave mutana hatisha zonari takuregererai.
Kana makatarisa mamiru wakaita zvinhu iko zvinezvi, tarisiro yenyu ndiye panyika yeZimbabwe?
Tarisiro yangu vawande ndiye kuti maZimbabweans anofana kuita yatinoti national dialogue, hurukuro inoitwa nevanhu vanobva kumasekta zakasiyana siyana. Hatisi kuda kuti nyaya iyi inguva nyaya yeZANU-PF. Of course ZANU-PF vari kudzingana dzingana ndizvavo ikoko isati dzabasa nazvo. Chatinoda ndechekuti ramangwana reZimbabwe rivandudzwe, tibve mukumanikidza vanhu kuvhotera pavasingadi, tibve muutungamiriri usingagoni basa. Saka tinoda kuti vemachechi, labour, business, mastudents nemamwe masectors akasiyana, civil society, vagone kusangana tokrafta a way forward neramangwana.
Vanga vari Bishop Anselmo Magaya vekereke Divine Destiny Network vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Sangano renyika dzekuchamhembe kweAfrica reSADC richasangana kuAngola nemusi wechipiri richizeya nyaya yeZimbabwe. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vaDiwama Vinga kuti vanoona sei SADC kuti ichabata nyaya iyi nemutoo upi.
Ndinoona kuti chikuru chavangataura vatungamiri veSADC ndechekuti kune runyararo here kuZimbabwe, uyezve kuti mauto vaenda here parutipi kuti hurumende inopinda kana kuti mabisiro avamugabe haasiri ari kutungamirwa nemauto. Ndozvakakoshera SADC nekuti zviri pachena kuti SADC haigamuchiri hurumende inenge yatora masimba nechisimba. Inoda hurumende inenge yashati yatevedzera gwara remutemo, bumbiro remutemo kuti ipinde pachigaro.
Muri kuonawo here pachiita vatungamiri munyika dzeSADC idzi vachabvumirana nezvaitika izvi, zvikuru sei vachitarisa kuti nyaya yeZimbabwe yava nenguva yakareba ichinetsa?
Hongu mutungamiri weBotswana vaIan Khama vakatobuda pachena mazuva apfuura iwaya kuti vanotsigira kuti aiwa dai vamugabe vachisiya varegedza kana kuti vaenda havo pamudyandiki here. Asi kune vamwe vanogona kunge vachisigira, kwete kutsigira vamugabe pauzima, asi kutsigira nyaya yekuti hazvina kunaka kuti mauto apinde mune zvematongerwo enyika atore masimba nechisimba vachishandisa pfuti. Ndo panenge paine utungamiri tingati South Africa vaZuma nevamwewo vanogona kungachaa kuti aiwa kana zvikatendera kuti zviitike zvakadaro kuZimbabwe, mangwana mauto eSouth Africa anogona kungofadzira nyika kana kuti Zambia kana kuti imwe nyika. Ndo zvinotyisa vatungamiri veSADC izvozvo.
VaDiwama Vinga vanoegweta rinorwira kodzero dzevanhu vari parunhare muSouth Africa namutungamiri Nkomo weStudio 7. Muimbi Sandra Vito uyo anogara kuDallas muTexas muno muAmerica anoti ari kufara nekuwana mukombe wekuimba muchirongwa cheZimbabwe Achievers Awards USA icho chakaitwa kuDallas kwakare nguva pfupi yapfuura. Sandra akaudza Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti akatanga kuimba ari mudiki.
Kubvira tichiri mudiki tichiimba muchurch, isu yangu ndeye kuimba muchurch mostly. Ndaka release our album in 2013, Unfailing Love. Njoyega album yandaita to date kugadzira imwe which should be released muna 2018.
Mungati chii chakaita kuti mufunge izvozvo zvekuimba?
Ndinongozvifarira zviri pamwoyo pangu. Ndinonzwa kufara kana ndichiimba. Handineti nekuimba, nyangwe ndakaneta sei ndichinzwa kuti mwiri wangu aneta, but kana ndibva kuimba ndenichinyatsonzwa kuti ndo zvangu zvandinonyatsofarira.
Mungati mimi munowana kupi inspiration yekuti mufunge zvamunozonyora nekuimba?
Mhuri yedu kubva kusaidi kwamai vangu kwababa vangu, munhu wese anoimba ngori muri vaimbi. So pakusangana paipa panoita kunamata tichiimba zvakazoita kuti ndinotanga kunyora masongs angu ndega ari inspired mostly ne Bible but also ne my experiences andaita muupenyu hwangu kuziva kwandoita Mwari pachangu inini.
Aiwa tamboona zve pamamuri kwatanga chirongwa icho chedzima chivhas maimba imi national anthem.
Yes. Kuchikoro pa assembly. Ndakadzidza kuzvikoro zvakati oba ndazopedzisa kuchinoi hai ndakaenda St. Dominic, Jameson, Karoi Junior, Louis Amne Greengrove. Mwari ropa fadzai nyika yeZimbabwe nyika ya madzi tate guru edu tose kubva zambezi kusvika Limpopo na vatungamiri vave nenduramo kai komborerwe nyika yeZimbabwe.
Kunyatsonzwa muri kuimba kubva pasi pemwoyo vamwe vachikuteerera nemuchida kuti vadzidzei kubva pazvimbo zvamunenge
kuti vaite zvavanonzwa kufarira zvavanoda zviri pamwoyo pavo plus kuti muupenyu nyange zvinhu zvikaoma sei tiri murudo rwamwari saka zvese nenguva yake zvinoita zvakanaka zvinogadzirisika and mufaro ndewedu isusu chipo chedu chatakapuwa namwari saka tofanha kugara tiinawo mufaro uyu.
Mungashingiso sei kana kupa vimbiso kune vamwe vechidiki panyaya idzo dzekuimba?
Panyaya dzekuimba shingirirai and be original. Tine vanhu vakawanda vanoimba saka vanogona saka zvinoita kuti maybe munhu uti maybe ndikaimba sauyu ndozvinoita zvinondibatsira but vanhu takasiyana takapwa zvipo zvedu namwari takasiyana saka ita zvinokuitira iwewe zvaunokwanisa iwewe uite sound yako iri distinct you know that way unoe place au mark yako munyika medu.
Chititsenhuraita mukuchivharisa chirongwa kanomunoti minikangakadzora
ndatarira mberi mberi kwete shure kune chinhu chitsva chiri. Kuitwa na mwari ini ndotarira mberi mberi kwete shure kune chinhu chitsva chiri kuitwa na mwari.
Muimbi Sandra Vito ari kuDallas kuTexas muno muAmerica muhurukuru yakaita namavlas mutsanganya uye weStudio 7 iye zvinotombonzwa kubva kuvateereri veStudio 7.
Inini ndafara nekubviswa kwaita president pachigaro pachiiswa umweni atombotarisawo matongera munangagwa kuti zvine zvichinja were kusvikirawo pamaelection apa tinenge takuvhota tinotenda nezvaitika.
Dinofara chaizvo pakuti no nyika yeZimbabwe yagona kuona problem kubva nguva yose yatakatanga kusungunuka kusvika nhasi. So tinofara chaizvo kuti no chinguva chavasvika nhasi chagona kusungunura nyika yese yeZimbabwe.
Aitika tinozvitsigira pakuti if I ndakatarisa vatungamiriri vangu muparliament reMDCT kubva kare vachizama kuita impeachment vachizama kuti vai vapfuudze motion yevote of no confidence kuna president vamugabe asi zvese zvairamba but zvaitika nhasi With Zanu PF ichikwanisa kurikola mutungamiriri wayo kuti abve papozisheni iyeyo, tinobva taona kuti idano rakanaka kuvatungamiriri vedu ari muparliament. Kuti come Tuesday pavanopinda muparliament tinenge tichitoziva kuti iwokovu.
Ini ndinofunga hangu kuti kudzingwa kwaitawo Mugabe mupati zvakanaka, nokuti mumwe nemumwe kana achinge akura anofanira kuenda kundozorora, kana vanase kuri kumusha siyaka vanofanira kuenda kundozorora ichichirima. Saka naizvozvo vaidai vakasiyira vesu kare takagonavo kurima nguva iripo, kuti nyika isina kudonha saizvozvo zvairi, tigonevo kuumba nyika sevatsva vemuZimbabwe, tichionekwa kuti Zimbabwe zvokwadi iri kusimuka. Iko zvino nyange ukaona kuti nyika iri kudonhera, haugoni kuti ungamanya uchipusha sekuru, kuti sekuru manya mudai nekuti vanodonha, hazviiti kuti tingavapusha. Saka tongori dzemunhu wakuravo vavachienda vandozorora, isi tosarawo takadini, takabatawo nzvimbo, hapana chakashata. Havaino vakaregedza zvavo kuvasunga, vakavachengeta zvakanaka.
Iyo zvino tombonzwa kubva kumutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa, uyo angari regai tidzokorore. Tombonzwa mumhanzi kubva kune muimbi Thomas Mapfumo. Tombonzwa kubva kumutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa, uyo anga ari kumusangano weZANU PF Central Committee.
Munyori wezvemutemo mubato reZANU PF vaPatrick Chinamasa vati vashungurudzwa zvikuru nechisungo chekubviswa kwavamugabe pachigaro, asi vakati hapana zvekuita sezvo vamugabe vanga vasisateereri gwara remusangano.
Yaita resolution yekuti vamugabe vabve pachigaro chavo cheupurezidendi weZANU PF, nekuti vabve futi varizaini kubva kuupurezidendi wenyika. Ndo chikuru chaitwa pano. Zvimwe zvarongwa nhasi ngezvekuti memba nhengo dzeinonzi Kabhau iya yakanga ichiabhusa pawa yavo ichinyepera purezidendi, tati wadzingwe mumusangano mazita acho ataurwa. Ndingati chinotinetsa, chinondirwadza ndechekuti handi nyore kuita izvo taita nhasi. Purezidendi Mugabe taimuda, tinomuda, takashanda naye kwenguva yakareba, ari mutungamiri anowindika. Pamusana pekuti makore aenda akadzokawo tenderedzwa kunyanya nemudzimai wacho, vachimufurira kuita zviro zvaanga asingamboiti.
Musangano wabvumirana kuti vova munangagwa vanofanira kutora matomo ekuva zvemutungamiriri wenyika. Vachinamasa vati sebato vagadzirisa musangano wavo kuti vaende kusarudzo dzegore rinouya vakasimba, vakatiwo hapana chikonzero chekuti bato reZANU PF riite hurumende yemubatanidzwa nemapato anopikisa sezvo vaine nhengo dzeparamende dzakawanda.
Aiwa, muconstitution ka zvirimo muconstitution, munozviziva kuti isusu since we are the ruling party tinokwanisa kutakupa nomini kuti
tinotenda. Patricia, vateereri, ndo pasvika magumo echirongwa chedu. Zvokusiyai muina Chris Gande achikupai nhau murimi rwesindevele.